Mutambo weEasyco Cup Final pakati pevavakidzani veHighlanders neChicken Inn oyo uri Mbabafield Stadium nesvondo ndiwo uri kuwisira pasi mureza yemitambo yenhabvu yemwaka uno. Mutambo uyu ndiwo wekugumisira kubvira mitambo yenhabvu yatanga muna kurume zvekuti veruzhinji vari kutarisirwa kuve pamabiko aya ayo ari kuunganidza mhuri yenhabvu kubva kumativi mana ese enyika. Mutambo uyu wakabaka moto sezvo zvikwata zviviri izvi zvichibva muguta rimwe chete uyezve mushure mekunge Chicken Inn ichangotora mukombe wekasolaga Premier Soccer League. Vebhoso zvekare vari kutarisira kupedza gore vachipemberera mumwaka uyo vanga vachinetseka zvikuru munhandare uyo vakapedza vari pachinhano change chisingatarisirwe neveruzhinji chechitanhatu. Pakasangana zvikwata zviviri izvi mumitambo yeleague Bhoso yakadamburwa asi chikwata ichi chasanduka zvikuru kubvira apo Amin Somapiri akapiwa basa rekurayiridza chikwata ichi. Muteveri wenhabvu ane mukurumbira uyezve aimbove muridzi wepembe Vase Mhamandawana vanoti mutambo uyu uri kuratidza kuti uchanakidza zvikuru.
Uchaita mutambo uchanakidza zvikuru nokuti Chicken Inn kutamba zvakanaka chose.
Muteveri wenhabvu asina chikwata chaakarerekera pakati peBhoso neChicken Inn sezvo achitevera Dynamos vamusa mutambanengwe vanoti vari kuona Chicken Inn ichipedza gore rino iri mumafaro.
Ndofunga kuti Chicken Inn inogona kungokunda.
Vanoti taurira kuti sei vachifunga kuti maGamecocks ayo anorairidzwa naJoey Antipas ndiwo achatora mukombe mukuru uyu.
Mutambo uyu hautange kwakati ome nekuti timu dzacho dzakainzana asi ndoona inenge yatanga kugohwesa iriyo inozohwina.
Chikwata chemaGamecocks chichange chine vatambi vatatu vairwira mukombe weCastle Soccer Star of the Year kusanganisa Danny Piri uyo akatora mukombe uyu. Panguva imwe cheteyo Bhoso ichange isina Obedaya Tarungwa naEric Mudzingwa avo vanzi nevePremier Soccer League havakodzeri kutamba mumutambo uyu. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJealous Mugodhi vatya kutaura wavanofunga kuti achatora mukombe uyu vachiti ivo chikwata chichatanga kunwisa ndicho chiri kuzopemberera.
Mutambo uyu hautange kwakati ome nekuti timu dzacho dzakainzana asi ndoona inenge yatanga kugohwesa iriyo inozohwina.
VePremier Soccer League vayambira vanokanda zvinokuvadza munhandare kuti kuchange kune mapurisa mazhinji achadzivirira kuti zvakaitika pamutambo weCapes United neChicken Inn zvisadzokororwe. Mutambo weEasyco Cup Final ndiwo uri kuvhara makundano enhabvu emuZimbabwe egore ra2015. Vachatora mukombe uyu vari kuwana mari inoita iyo zviuru makumi masere zvemadhora. Vachakundwa vacho vachiwanawo zviuru makumi mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.